Chikwata ichi chadadisa zvikuru mushure mekuruva Sri Lanka 7949 mumutambo wacho wekutanga we 2019 Vitality World Cup muLiverpool England nhasi masikati. Kokunda uku kwavhurira maJames Mukana wekuendera mberi nemakwikwi aya. Tiri kunyanyofadza veruzhinji matambiro evasikana ava ayo avasiya vaine mapoints makumi matatu kudarika Sri Lanka iyo iri pachinhano chemakumi maviri pasi rese. Kukunda uku kwasimudza manyukunyuku muZimbabwe, mumwe muteveri wezvemitambo vachatenda makazvo vachiti vari kufara zvikuru nezvaitwa nevatambi ava.
Ndikunzwa kufara zvekuti zvinezvi wakutopinda next round. Ndikuona tichienda mberi, tikuona chikapu ichi tichidzoka nacho.
Muongorori wezvemitambo vatinache museti vanoti maJames anofanira kutendwa zvakasimba nezvaaitira nyika izvi.
Vasikana ava varatidza kutoti bhora ravo riri right pane revarume, asi tinoda kutoti tisaita zvokuvanyima mari sezvakaitwa kumaWarriors. Tichitoda kutoti vatotendwa kubva kuna president neanything in kind.
Asi Studio 7 haina kukwanisa kubata vari muhurumende kuti tinzwe nezvekukunda kwemaJames. Asi varulenzi wekwete avo vanotevera mutambo wetsiva vanoti izvi zviri kuratidza kugona kwevanhukadzi mumitambo yavo panguva iyo vanhurume vari kutatarika.
Chikwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza kunyanya tichikombeya nezvakaitwa nemaWarriors. Zvinoratidza kuti vakadzi vanhu vanokwanisa vanoziva masports kutodarika vamwe vanhu vechirume. Taifunga kuti masports ndevanhu vechirume chete, asi vakadzi varatidza kuti vanokwanisa kuzviti, vanodadisa.
Kukunda uku kwasimbisa mukana weZimbabwe wekuenderera mberi kusvika munharaunda yechipiri zvisinei nezvichabuda mune mimwe mitambo yasara. Zvikwata zvitatu kubva mugungano iro riri kusanganisirawo Australia neNorthern Ireland ndizvo zvinobudirira kuenda munharaunda yechipiri. Zimbabwe iri kusangana neAustralia mangwana ichizopedzisa mitambo yayo yemugungano iri neNorthern Ireland nesvondo, apo ichaziva kuti yasvika papi nehondo yekutora mukombe. Mumwe mutambi wechikwata ichi Mesi Mugwadi ane chivimbo chekuti vanosvika mufainari chete.
Ndinovavimbisa kuti tinosvika kufainal sezvo takambokwalifaya kuenda World Cup, zvoratidza kuti we are very good. Saka
kukunda kwavaita Sri Lanka uku imwe peji munhoro nemutambo muZimbabwe, sezvo akakarike kutanga Zimbabwe ichikwikwidza mumakundano eWorld Cup aya. Kukunda uku kuchabatsirawo zvekare kukurudzira zvimwe zvikwata zviri kumirira Africa makwikwi aya, South Africa, Malawi neUganda, uye zvekubatsira kusimudzira mutambo wenetball kumba muZimbabwe. Zvichakadaro, makundano enhabvu ekaso Laga Premier Soccer League ari kuenderera mberi paine mutambo mukuru muBaba Fields Stadium pakati peHighlanders neFC Platinum iyo ine mukombe uyu, uyezve iri pamusoro petafura pari zvino. Mimwe mitambo yarongwa yakamira seizvi: Mugovera Blue Chiefs vs Manica Diamonds, Black Rhinos vs Dynamos, Harare City vs ZPC Kariba, Chapungu vs Ngezi Platinum Stars, Shondo, Capes United vs Yada, Triangle United vs Tehuani, Mushowani vs Herentals, Wange vs Chicken Inn. Mitambo yese iri kutanga na 2 dzemasikati. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.